Memory Banda paka shaika gore rapera muna December city iri rakaita vacant nokuti parakaita vacant MDC yakabva yaita take over the city. Now the city is now ready for an election. Saka election iriitwa mangwana and all is set for the election tomorrow.
Saka munoona here bato renyu reZANU PF richikwanisa kutora kana kubvutira MDC chigaro ichi, nekuti MDC vari kuti vane tarisiro yekuti vanoramba vainacho chigaro ichi vachitowedzera mavhoti?
ZANU PF yakahiwa siti iri nokuti pakaita split paya paya pakabuda memjurum ZANU PF vakatanga pati yavo inonzi People Coalition. Mazhinji mavhoti ndibva atobva neMDCA because ZANU PF yanga ita split. Saka taka split ama votes and we were not ready as ZANU PF to have a split election. Saka zvadero MDC yakadi yakabvaya wina Memory Banda namba wina chigaro ichi. Saka chigaro ichi chakukwikwidzwa iko zvino. Tiri kuona even wa Dexter Nduna vanhu wa MP wechegutu we ZANU PF kuchegutu ikoko akakambena zvokukambena zviya and tiri kuona futi vachiti promisa tudza kuti city redu riyara akudzoka kuZANU PF. Saka vajongadada ndimundi huisise ipapo pakuti iri siti iri rakudzoka kupati ZANU PF ende richadzoka rine kuhwina kukuru kudarika kuhwina kwakakamboita makore adarika.
Tiri kunzwawo veMDC vachinyunyuta kuti bato renyu ranga richishandisa nyaya dzechikafu pakugoverwa kwechikafu, uyewo riri kunzi riri kuisa maposta pamusoro pemaposta eMDC. Makazokunda musarudzo iyi, hazvisi zvinhu zvinozoita here kuti zvikonzere kunyunyuta ikoko kwekuti sarudzo dzabirirwa?
Hapana kubiririrwa kune kuchiitwa nokuti siti iri rakanga richingori redu ende sokutaura kwandaita ndokuti takariruza. Saka kukambena kuri kuitwa isu hatisi kuona MDC ichikambena makambeni ari kuita ZANU PF. Uye nyaya yekuti maposta ari kubviswa ezanu pf achiita pamusoro pemaposta eMDC zvinhu zvokuti hazvina proof yekuti zvingadzi ndo zviri kuitika. As you know, panoitika maelection pagara panongoita mutauro kunyika dzose. Kana ikoko kuno kunana America tinoona kuti zveni kunana Sanders nana Joe Biden ikoko kuthe same party kune kuchingova nezvimwe zvezvibota kuvazvidzi vanhu vari kubirira vari kudai.